Vachitaura nevatori venhau muHarare mushure memusangano wedare remakurukota ehurumende kurukota rezvekubudiswa kwemashoko, amai Monica Mutsvangwa vakati hurumende yadzosa mirau yose yekuona kuti vanhu vatevedzera zvese zvinodiwa kuitira kurwisa denda recovid-19 iro riri kuramba richikura munyika. Vakati vanobatwa nemhosva yekutyora mitemo yakatanga kushandiswa gore rapera vacharangwa zvakasimba, uye vane mabhizimisi anotyora mitemo iyi vachatorerwa marezinesi avo.
Which was used during the first lockdown in 2020 will be reactivated with immediate effect. And also would like to tell you that stiffer penalties will be imposed for violations of COVID-19 restrictions, including the withdrawal of operating licenses.
Toda kuzivisa mirau yose yekuona kuti vanhu tevedzera zvose zvinodiwa kuitira kurwisa denda recovid-19 yaiveko palockdown yekutanga yakaitwa muna 2020, takuidzosa kutanga izvozvi. Vese vachatyora mitemo yekudzivirira kupararira vacharangwa zvakasimba, uye vane mabhizinesi anotyora mitemo iyi vachatorerwa marezinesi.
Amai Mutsvangwa vatiwo pane vanhu vari kurwara nechirwere checovid-19 350 nevapfumbamwe vari muzvipatara zvehurumende, avo vari kushandisa zvikamu 21 kubva muzana chenzvimbo dzakachengeterwa kuti dzishandiswe nevarwere vecovid-19 muzvipatara zvehurumende.
It is reported that there are 356 admitted cases countrywide, representing a 21% occupancy rate. Measures are being put in place to ensure that all hospitals have adequate facilities to meet any surges in demand as we tackle this third wave.
Pari zvino vanhu vakurwara nechirwere checovid-19 mazana 356 nevatanhatu vavo vari kushandisa zvikamu 21 kubva muzana chenzvimbo dzakachengeterwa kuti dzishandiswe nevarwere vecovid-19 muzvipatara zvehurumende.
Amai Mutsvangwa vakati makurukota ehurumende akatenderera nzvimbo dzakasiyana-siyana achiona nzvimbo dziri kusangana nematambudziko anosanganisira zvekushandisa, kushomeka kwevashandi vezveutano, kushomeka kwematangi anenge aine mweya unobatsira kufema varwere nezvimwewo. Amai Mutsvangwa vakatiwo dare remakurukota rakurudzira kuti bazi rezvemari riwanise nechimbi-chimbi mari inoita ma3,636,000 kana kuti 368 million RTGS kuti ishandiswe mukuona kuti vanhu vatevedzera mitemo yelockdown. Asi munyori anoona nezveutano muMTC Alliance uye vakambova gurukota rezveutano muhurumende yemubatanidzwa, Dr. Henry Madzorera, vanoti matambudziko ari kutaurwa nehurumende akagara ariko, uye hurumende ingadai yakagadzirisa matambudziko aya.
Nyaya yekuti PPE vana oxygeni nemahealth worker zvakashota ndeyechokwadi, asi haina kutanga nhasi. Kubvira paangotanga chirwere checovid ichi muna 2020, zvinizvo zvagara zvakashota, hazvinambobvira zvakwana. Kusvikana nhasi tiringoshotorwa neoxygen, vasevenzi havana PPE yakakwana, ende vasevenzi vemuzvipatara vashoma, manesi nemadhokota. Saka hachisi chinhu chinyowani, hurumende panze pokuramba ichingotaura, tinoda kuti vaite action, tione PPE ichiuya, maoxygen achizara muzvipatara, mahealth workers complement mahealth workers iwedzerwe, sekukumbira kwatakaita kare kare.
Vamadzorera vanotiwo vanokatyamadzwa neuwandu hwevarwere vecovid-19 vanonzi vari muzvipatara, vachiti zvimwe zvipatara zvakatozara kare nevarwere ava.
Zvipatara zvokunzi zvipatara zviri 21% to capacity haaiwazve. Zvipatara zvakazarisa, tiri kushayiwa pokuadmita vanhu vecovid nenyaya yekuti mabhedzi ecovid mashoma. Mamadistricts atombori nemabhedzi ecovid. So ngatione kuti tagadzirisa ipapo, otherwise tichango tichaurayisa vanhu vakawandisa nokushayiwa kapasiti chaiyo yokupa vanhu oxygeni muzvipatara.
Zvipatara zvehurumende zvakawanda pamwe nedzimwe nzvimbo dziri kuchengeterwa varwere vecovid-19 dzinonzi hadzina mweya wokubatsira kufema kana kuti medical oxygen varwere vecovid-19 vanenge varwarisa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.